mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 6 ndira 2022 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu gumi nevana vakafa neCovid-19 muZimbabwe nezuro. Bato reTransform Zimbabwe rinokurudzira vatungamiri veZimbabwe Electoral Commission kuti vasiye mabasa. Nasi America inocherechedza gore rekutanga kubva zvakaitwa mirizhonga paparamende pakafa vanhu vashanu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu gumi nevana 14 vakafa nechirwere cheCovid-19 munyika yose uye vamwe vanhu chiuru chimwe chete nemazana matatu ane makumi manomwe nevapfumbamwe 1379 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvishanu zvine makumi mapfumbamwe nevaviri 5092. Ukuwo vanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 kubva zvachatanga vava zviuru mazana maviri ane gumi nezvipfumbamwe zvine makumi mashanu nevanomwe 219,057. Kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vabaiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCovid-19 vakange vave mamiriyoni mana ane zviuru zana nemakumi mana nezvisere zviine mazana mapfumbamwe ane makumi mapfumbamwe nevaviri 4,147,992. Vabaiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni matatu ane zviuru zana nemakumi matanhatu nechimwe nemazana manomwe ane makumi mapfumbamwe nevashanu 3,161,795. Vabaiwa nhomba yetatu vava chiuru chimwe chete nemakumi mashanu neumwe 1,051. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCovid-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Mutungamiri webato rinopikisa reTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume vanoti vari kutungamira sangano reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC vanofanira kusiya mabasa nekuti vakundikana basa. Izvi zvinotevera mashoko ekuti gore rapera rose ZEC haina vanhu vakawanda yavakanyoresa kuti vavhote musarudzo dza2023. Sachigaro weZEC amai Priscilla Chigumba vanoti dzimwe nguva havasi kukwanisa kunyoresa vanhu nekuti vekuhofisi yamabharani mukuru wehurumende kana kuti registrar general vanenge vasingakwanisi kupa vanhu zvitupa zvinodiwa pakunyoresa uye vachitiwo dzimwe nguva vanenge vasina zvikwanisiro. Mukuzeya nyaya iyi Blessing Zulu weStudio 7 abata vaangarivhume.
VaZulu takafunga kuti tiende kuZEC mushure mekunge ZEC yabudise nhau dzekuti ivo gore ra2021 vakanyoresa bedzi vanhu vanoita 2971 manew voters. Mushure mekunge vapuwe budget re11.6 billion RTGS inova mari inosvika iyo mari inodarike $100 million pagore iroro kuti vanyorese vanhu kuvhota, asi ivo vakanyorese vanhu bedzi vasingasviki zviuru zvitatu. Saka izvo zvakatishungurudza kuti taida kundonzwisisa kuti sei paite incompetence kana kusagone basa kwemhando yepamusoro zvakadaro. Tasvika kutambirwa kwedu kwanga kusina kumire zvakanaka zvachose nokuti aingove mapurisa kubve panze pagedhi aive mapurisa, pareception yeZEC aive mapurisa anepfuti. Nokupinde mukati muZEC office takatozodaidzirwe munhu weZEC nemupurisa
ndiani chere wa maida kuenda kunoona vangarifu
isu chaida kunoona wa utoile sly guana chief elections officer atina kwasa kubaona takango zona bezi director of public relations yeshizi makomishina rese harapu saka kubati kubutamiru wa kwedu kwa kanga kusi kwa kanyanyo onaka kana kunofadza sesu taita risira asive takazutaura na ohavo takazukurukura ninyaya zitanga tafambira
ndiye zipi nyaya za maka kurukura
tishe kutanga tati susula na wakanyoreza hava shoma zeki nofana kuti ishande sesu ino sungiru wakunzi iite chesipiri ma registration center angu ribezi 70 to 61 plus 10, which is 71 nyika yese. Saka iwayo mashoma zvakanyanya zvekuti kuti munhu andonyoresa kuvhota anofanira kufamba nzvimbo yakareba chaizvo kuti asvike nzvimbo yekundoregister. Ende huyewo tikakurukura nyaya yekuti vanhu vari kushaya interest mumaprocess ezeki. Ende huye vanhu havasi kuvimba nekutendezeki.
Mungapa muenzaniso?
Saizvozvo vanhu vakawanda havasi kutenda kuti vanhu bedzi 2900 vakanyoresa kuvhota. Saka ndozvimwe zvezvinhu zvatakurukura navo tichitaura kuti ngazvikurumidzwe, ngapaiswe masenders akawanda ekuti vanhu vanyorese kuvhota. Ivo vakativimbisa kuti iwaya masenda ari kuiswa by February kuti munhu wese agone kunge achikwanisa kunyoresa ari pedo. Ndodzimwe dzinyaya dzatakurukura navo.
Asi kavezeki vanoti vanomboshayawo kazvikwanisiro vangarifu.
Pamari chokutanga vatiudza ivo kuti vaka receive kana kuti vakapuwe mari yavo yakakwana kubva ku budget renyika 11.6 billion RTGS. Saka vana dambudziko remari. Chechipiri kuwane mari yevanoti outsourcing yevanotsvaga kumadona nevanhu vakasiyana siyana pama programs avo ekushambadza kudzi radio nemamwe maprogram avanga vachiita. Saka mari vari kuwana. Ende huye chetatu ukapinde pa office yezeki despite kuti panga pakazare mapurisa anga ane pfuti motokari dzakanga dziripo dzakapakwa mukati ma 4x4 dzakawanda zvekuti zvinoratidza kuti mari iriko. And any citizen angada kuenda kundoona ngaandopinda pazeki aone mhando yemota dzakapakwa kuti ndifunge kuti mota idzi dzine munhu umwe naumwe yake kana kuti dzimwe dzacho dzingori mota dzakatengwa. Saka nyaya yemari hatingadi kuti idambudziko kuzeki nokuti mari vanayo.
Mutungamiri webato rinopikisa Retransform Zimbabwe vaJacob Ngarivume vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Zvichakadaro makweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights akamirira sangano reproject vote 263 anyorera kuZimbabwe Electoral Commission achida kuti apiwe magwaro emazita evanhu vakanyorisa kuvhota ose ari maviri anoti repadande mutande nerebepa. Mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbira Mafunda vanoti chiri kudiwa nesangano reproject vote 263 ndechekuti rikwanise kuverenga kuongorora pamwe nokunzvera zviri mugwaro revavhoti iri maringe nebumbiro remutemo iro rinobvumidza kuti vanoda kunzwisisa vawaniswe gwaro iri nezek. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 na vaMafunda.
Zvinopanga takamirira project vote 263 wakanyora tsamba musi wa 3 January 3 ndira vachikumbira kuti zeki Zimbabwe Electoral Commission iwapewo magwaro katsamba electronic voters roll ne inonzi print voters roll of the consolidated voters roll yenyika yese vari kuikumbira kuti vamboionawo vamboongororawo zviripamutemo zvinotendedzwa naelectoral act yemuzimbabwe. Vari kuti vatarise nekuti weproject 263 vanga vakaine mabasa avanga vachiita ekuzama kuti vana vezimbabwe varejiste kuvhota, asi pakazouya zeki ichivaudza kuti muzimbabwe makarejista vanhu 2000 chere mugore ra2021 ndopa wakaita kakunyita. Saka vari kuda kuzotarisa voters roll redu vari odhite zviri pamutemo vangotarisawo kuti zvakamira se ndizvere zviripo izvi ndinanhu wakadai wakadai. Saka tsamba yendiyo yakaenda kuZimbabwe Electoral Commission takamirira mhindu.
Danho iri rinobatsira chii tichiona kuti Zimbabwe Electoral Commission iri kuburitsa kuzivisa veruzhinji wandu hwevanhu vanyoresa kuvhota kusvika pari nhasi?
Electoral Act yedu yeZimbabwe inotendedza kukumbira kuwana voters roll asura utanda nasi mukaji ukama kuma elections apezi sira kuitwa kana ile ya 2018 kana sika kanganisi kata 2018 shua pane organization ya kakumbira kuwa na voters row in electronic format or in hard copy format in print format ikatopirwa kuti waite waite basa rao waite analysis yao electoral act inotendeza dozo anyorwa ne project vote 263 kuti ayo tiko kumbira kuti timutipo voters row yedu in electronic format ne print format kuti tarisa tega to analyze kuti okay tine wataka fambizana wataka kumbira kuti wataka batisira kuti wavua wa register kuvota haiso yega organization iyo wana wakati one day pano ma organization wakati one day wakamobilize wa anu kuti wadini kuti wana wa register kuvota saka regai tione kuti zekisha kimira kuti kuti
kune vamwe vari kupokana neuwandu huri kuziviswa neZimbabwe Electoral Commission kuti ndo vanhu voga vakakwanisa kunyoresa kuvota zvikuru mugore rapfuura ra 2021. Zvingaita here kuti masangano akaita sera muri kumirira iri nevamwe iva vari kupokana neuwandu ihwo vaende kumatare dzimosva?
Aiwa, regezai tifanya nekumhanya kuenda mberi, regezai tifambe bijana bijana, nereka nereka pachimanyika. Tione kuti tite tinzwanane regezai tione kuti zeki zvakakuta chikumbiro chitoto zvati kumashure kune mavhoto zvakatombopawa akatombopawa vanhu anobhadharwa ende wekunoko kumana nevasikana veproject vote vanana mukoma Alan Chipoi vanana Salon Dunga vatokumbira nevasikana avo kune vakomana kuti ngatione kuti zvakamira sei danho repamberi richaone kuonzi zvichafamba sei ngatisatanga taanyanya kumhanya mberi rege tione tange takumbira zeki tifadze nokuti kuti tifadza zvakanakidza tewakomana nevagoma gwete ino nakoma chinopfukurwa nakoma peta saurombe vanasisi tino vanasisi rasho vasati kumatare zvikaperera kunyaya dzokunyorerana asi kana zvanetsa matare ndokwatinoenda ndokunoperera nyaya
avo vange vari mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai mafunda vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Tarisa zviri mumapepa nau anasi. Munewsday nyanzvi mune zvedzidzo dzinoti gore ra2022 richava gore rakaoma zvikuru munyaya yezvedzidzo munyika, vachiti izvi zvinobva mukuzvirikwa kwakaitwa dzidzo nedenda recovid-19, kuramwa mabasa kwevarayiridzi, vana vechikoro vaibata pamuviri nekurega kuenda kuchikoro kwakaitwa nevana vechikoro. MuNewsday makare, mutungamiri weZANU PF Emmerson Mnangagwa vanonzi vatambira zvakabuda musarudzo dzebato ravo idzo dzichiri kukonzera mutauro mubato iri. MuChronicle, sangano reApex Council rinoti hapana kuramwa mabasa kuchaitwa nenhengo dzaro sezvo pane urongwa hwekuita huri kure nehurumende svondo rinouya pasi peNational Joint Negotiating Committee. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Vatavajaira uyo muyutsi uyo ari kutaura uyo nyaya yokuti ZANU PF inamboita musangano pakati pecovid-19 ichiuraya vanhu. ZANU PF yakaita musangano ichirambidza MDC vakabatsira Monzora kutora Harvest House nguva yecovid. Saka izvavari kutaura zvoti hazvijaira nezvezanu pf vane vachitoitirawo kuti vasadzingwe kana kudya kutsigira nhema idzodzodzi. Izvo zviri kukonzera nzara munyika, izvi zviri kukonzera kuti nyika iparare ishaye kana dignity muupenyu hwevanhu. Zvakare ZANU PF zvayakuita izvizvi zvakashata zvisingaiti nyika hakuna kwairi kuinda. Nyika yaenda kumawere zviri pachena, hapana kana munhu angambofungidzira, hapasisina.
Mamkasi vashamari vesudo 7 aisu tiro apeni zedu epinu ye goreja aingoda kutora zvangu kuti aiwa pakatapo pe zvipapo nefifa daipaita kunzwana anabhozesha aisatidi zvekushaiswa mutambo kushaiswa bhora tinoda bhora isu tinoda soka hatidi kuti mauri asi adzingwe aiwa aiwa daipaitwa kunzwana napo panguva iripo vasazvitutumadzawo
pastudio tinoina pamwe kuti seisei mashamara ari ana Raymond wande nevamwewo ya tokutendera nekuti panhau ini ndini Petros Nuve ndiri paBotswana ndachikumbirawo kuti hurumende yedu yeZANU-PF vamozivawo kuti isusu tiri vanhu vanenge vakapasawo zvikoro hatina zvekuita tiri kuno mabasa kuno kunze kwenyika kunoku kwati kushandisa kuti timbonyikidziyo tinozviwa senhapwa aiwa 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 vanana vana mnangagwa ngavachitiwo pulani asi zvine hazvo 2023 mukomana ari kupinda muofisi ndatenda
2023 tinofanira kubuda nouzhinji hwedu tondosvika tovhotera vanaNelson Chamisa nokuti ribato reMDC MDC IT handiri kuoni zvakanaka ndenge toda kuita zvakaita Magret Dongo gore riyeri zvekuti mavhoti asati anaunzwa obva ati vanhu vangu chisai kuna vamugabe saka munzuro uyu handimuoni shapushapu anenge andoda kuti vanhu vangu isai kuna Munangagwa ndizvo ndiri kuona saka ende tese ndovhotera vachamisa vapinde panyanga
vana vezimbabwe zimbabwe ngatibatanei zimbabwe tikurire namo zimbabwe tina vachamisa zimbabwe vana vezimbabwe zimbabwe ngatibatanei zimbabwe tikurire ZANU zimbabwe tina vachamisa zimbabwe
nokutendera pastudio 7 vana vezimbabwe ngatibatanei nevari kunze tikwanise kudzoka tizorejesa tipedze nhamo yatitambudza kuti tisangoramba tingomberereka nenyika tisatambudziwa nedzimwe nyika ndatenda zvangu ndini Chikwana ndikakapa
kwazai muri Zimbabwe kwazai muri Zimbabwe haina hangu ndaungotaura zvamwe ndiri ndakarerekera pagokwe nemangwe South Africa handira kutaura zvamwe ndakataura nenyaya yechanda handira kuti tese tipepuke magokwe tobvangautarisa munhu wekuvhotera hatimbodi kana fani zvokuti tori tutavhotera munhu obva aiita zvake zvokuita zvemagirlfriend otama kana nemusha wake zvatakamuvhoterera hachaiti chanda out muofisi tokuda vanhu neshanduko this time tokuda vanhu vakamutsa panyaya yebasa hatisi kuda vanhu vokuti tikavhotera taparadza imba yake hatisi kuda vanhu vetaipiyoyo gore rinotevera hatisi tofanga kutozoongorora izvozvo presidential input hatisi kuida kana kuiona futi pondo imwe iri kutotitambudza kuarea kwedu iyoyo vanonyepera kuti vanotida but avasida kutishandisa vanhu ZANU-PF pasi
makadiko vashamarari vestudio 7 aiwa isu kwatiri tinofara tiri kuno kusouth africa kwatakapopera tichitiza nhamo yatinokonzereswa iyi nevanhu vezanupf avo vanhu vezanupf vatitambudza asi mashoko angu ndinoti vamunangagwa vakundikana sezvo zanupf zvaisingadi kubva pachigaro zvava zvakadii vambopawo vachiwenga timboonawo kuti pamwe vachivenga vangachinja zvimwe vambotiitirawo zvavanogonawo vachivenga vamunangagwa vakundikana de vanga vachikanda svimbo pasi nokuti zvakunda izvi vapiwo vachivenga kuda pamwe vangaita zvinani pamwe tingadzokawo kumusha tisiye zvemusouth africa izvi
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika sangano rezimbabwe national soccer supporters association rinoti raisa chikumbiro kuhurumende chekuti ribatsirwe nemari yekuti nhengo dzaro dziende kunokuruzira mawarriors kumakwikwi eafcon 2021 kucameroon Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Munyori mukuru wetsangano iri waJoseph Mutau vanoti Zimbabwe iri kuda rutsigiro rwakasimba murwendo rwayo rweAfcon 2021 urwo iri mugungano rimwe chete neGuinea, Malawi neSenegal. Vamutau vanoti vaiisa chikumbiro kuhurumende chekuti ibatsire dzimwe nhengo dzavo nemari yekuenda kuCameroon kuAfcon kunopa rutsigiro kumaWarriors. Vamutau vanoti vakaita musangano nevamwe vakuru veSports and Recreation Commission avo vakavavimbisa kuti vari kukwidza chemo ichi kuhurumende.
Asi wakati vimbisa wakati wachamira mira kuti pange pachine paene vatsigiriwo vachasvikawo vakamirirawo chi vakamirira chikwata chedu chemaWarriors.
Mukuru wekumahofisi yeSRC vaSebastian Garikai vanoti vakasvitsa chitsemo chevatsigiri venhabvu ava kuhurumende asi vakamirira mhinduro. Studio 7 yakundikana kubata bazi rezvemitambo kuti tinzwe kana hurumende ine zvaichabatsira nazvo vatsigiri vechikwata chenyika. VaGarikai vanoti vari kufara kuti maWarriors akasvika zvakanaka kuCameroon vachiti chinangwa chavo chikuru ndechekuona kuti chikwata chenyika ichi chawana zvese zvachinoda. Vamutau vanoti veSRC vakatendera kuti vatsvagewo dzimwe nzira dzekutsvaga nadzo mari kuitira kuti vateveri veMaWarriors ava vabudirire kuenda kuCameroon uku.
Vanogona kunge vachidawo kubatsira vatsigiri veMaWarriors kuti vaende kuCameroon. Vakatidaiwa tinozvitsigira, uye zvakare tinotsigirawo kuti izvo avo vanogona kuenda kuCameroon vachishandisa mari dzavo vange vachienda vachinotsigira maWarriors.
Asi nguva iri kufamba pasati pave nechakabatana murwendo urwu sezvo mutambo weZimbabwe wekutanga uriko nemuvhuro apo maWarriors ari kusangana neSenegal. Makore apfuura vateveri veMaWarriors vanga vachibhadharirwa mari neZifa kuenda kumakundano aya, asi pari zvino hapana vatungamiri veZifa zvitevera kudzingwa basa kwebhodhi ravaFeuton Kamambo neSRC. Kudzingwa uku hakuna kufadza FIFA iyo yakatara musi wa3 ndira semusi unofanirwa kunge SRC yadzora bhodhi reZifa iri pabasa. Zuva iri rakapfuura SRC ichiti haisi kudzora bhodhi reZifa. Nhabvu muZimbabwe yatarisana nekudzingwa munhabvu yepasi rose sezvo FIFA iri kutorera Zimbabwe matano akaomarara. Murwendo rwekupedzisira kuAfcon Egypt pakaita kunyunyuta kukuru mushure mekunge ZIFA yakabhadharira vateveri venhabvu vakawandisa kuenda kumakundano aya panguva iyo vatambi vaive vasina kubhadharwa mari dzavo. Chikwata chemaWarriors chakabudirira kashanu kuenda kumakundano aya muna 2004, 2006, 2017, 2019 na ikozvino. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Papera gore kubva zvakapinda nechisimba muparamende yeAmerica, vatsigiri vevaimbova mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vachiedza kumisa chirongwa chekuti vaJoe Biden vaitwe mutungamiri weAmerica. Musi wa 6 ndira gore rapera vatsigiri vavaTrump vakaita mhirizhonga paCapitol Hill pakafa vanhu vashanu. Nhasi mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanotarisirwa kutaura pamusoro pechiitiko ichi, asi vaTrump vanoti havasi kutaura pamusoro pezuva iri nhasi. Kusvika pari zvino mapurisa akasunga vatsigiri vavaTrump vakakonzera mhirizhonga iyi vanopfuura mazana manomwe. Tabata nyanzvi mune zvamatongero enyika Dr. Roderick Machekano kuti vatiudze zviri kutarisirwa nhasi maererano nezuva iri.
Mhirizhonga yakaitika paCapitol Hill mugore rapfuura musi waJanuary 6 inotarisirwa kuti icharangarirwa pazuva ranhasi January 6, 2022 kunyanya kurangarira avo vaka tsakatika mu mirijonga yakaitika iyi. Tinoona kuti mukuru wenyika va Biden nomutevedzeri wavo vanotarisirwa kuti vachange vachitungamirira nekutaura pamusoro pemhirizhonga iyi. Tinotarisirawo izvo kuti vatungamiriri Congress ichange ichitonderawo zuva iri pamwe chete nenyika yose, nokuti chiitiko ichi chunhu chakaafekta magariro emuAmerica, mafungiro evanhu maererano ne upenyu hwemuAmerica zvichienderana nedemokrasi yenyika, kuti vanhu vakava nepfungwa itsva kuti zvinhu zvakadai zvingaitika muAmerica here.
Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden nhasi vanotarisirwa kutaura pamusoro pezuva iri here, uye munofunga kuti zvimwe zvavachataura pamusoro pazvo ndezvipi?
Tinotarisirawo izvo kuti mukuru wenyika vaBiden zvavachange vachitaura pamusoro pazvo zvinova zvinonge zvichirerekera mukubatana kwenyika yeAmerica, vanhu vese veAmerica, zvisinei kuti bato rako nderipi. I think vanenge vachinyanya kuda kusimudzira kubatana nokurespect my elections munyika. Tinonzwa izvo kuti vaBiden vachava vachataura pamusoro pe aimbova mutungamiriri wenyika vaDonald Trump maererano nezvavanoita zvinova zvokuda kudzosera nyika kumashure. Pamwe chete I think pakutaura kwava Biden ichavawo nguva yokuti vakurudzire vanhu kuti vazvichengetedze muchirwere chadai kunetsa ichi checovid, vachienkareja vanhu kukumikidza vanhu kuti vavaccinatewe.
Nezuro chitatu Attorney General Merrick Garland vakataurawo pamusoro pezuva ranhasi. Chii chamakabata pane zvavakataura?
Gurukota rezvemutemo Attorney General Garland vataura ivo vachiti bato ravanotungamirira kana bato rehurumende ravanotungamirira zvejustice vachange vachiongorora nyaya dzose dzezvakaitika. Munhu wese akapara mhosva akatyora mutemo achava achiongororwa kana kuinvestigatewa. Vanotaura ivo kuti department yavo ichatevera mutemo kusvika kumagumo, vachitevera mafacts anenge achitwa presented.
Komiti yeparamende yeAmerica yakaumbwa kuti iferefete zvakaitika pazuva iri. Yasvika papi neongororo yaro?
Komiti yeparamende yakaumbwa iyo inonzi iyo January 6 committee kuti iongorore kuti zvakambofamba sei kuti zvinhu zvakadai zviitike. Ichiri kungoita basa rayo, ine vamwe vangavari padhuze nenyaya iyi vayakakwanisa kutaura navo. Kune vamwe vayakadaidza kuti vauye kuzopa chapupu umbovo hwavo nemaziviro avaiita kuti nyaya iyi yakafambiswa sei. Vamwe vakaramba vakaita sana Steve Bannon uyo angari nengo yaisapota vaTrump.
VaTrump vanotii pamusoro pezuva ranhasi?
VaTrump vanobuda ivo vachiramba vachinyunyuta vachiti ivo komiti iyi yakafomwa kuti iongorore maitikiro enyaya iyi vari kubuda vachidismisa vachiti iyi komiti ndema Democrats awo anenge achida kuti angova anova rigira pasi
avo vange vari nyanzvi mune zvematongero enyika. Dr. Roderick Machekano vari parunare muWashington DC nestudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu gumi nevana vakafa necovid-19 muZimbabwe nezuro. Bato Retransform Zimbabwe rino kurudzira vatungamiri veZimbabwe Electoral Commission kuti vasiye mabasa. Nasi America inocherechedza gore rekutanga kubva zvakaitwa mirishonga paparamende pakafa vanhu vashanu. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.